kere. Eyangwa komana. Ndorana bondora.
Vachitaura vari pamuzinda wesangano iri muHarare, mutungamiri weZCT Yuva Peter Mutasa, vati mapurisa arambidza mhemberero dzeWorkers' Day kudziva rasekwa Mbare nechitungwiza, vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende inotya vanhu. Vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pamusoro pakudzvanyirira vashandi pasi rese, uye ichazeyiwa kumisangano yeInternational Trade Union Confederation pamwe neInternational Labour Organization.
Isu vashandi hatina zvatinazvo, hatina violence sezvamaona pano, asi inotya kuti vanhu vakurukure nyaya dzatiri kutaura pano, nokuti kutaura nyaya dzekuti vane huori vari kupedza nokuporonga nyika, vari kuparadza zvose. Saka izvozvo havadi kuti vanhu vanzwisise kuti vanhu vari kubirwa, nyika iri kuparadzwa.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vave kuziva kuti zvafamba sei kuti misangano yeZCTU irambidzwe. Vamutasa vatiwo vatora zuva ranhasi kucherechedza makore makumi mana ZCTU yaumbwa. Vatiwo vatarisa nzira yakafamba neZCTU kusvika pari zvino, pamwe nekucherechedzawo basa rakaitwa nevatungamiri veZCTU vakaita sevashakabhu vaMorgan Tsvangirai navaGibson Sivanda. Vatiwo vacharamba vachirwira kodzero dzevashandi kudzamara zvinhu zvanaka. Vatiwo sangano ravo richaita zvematongerwo enyika, nekuti vezvematongerwo enyika ndivo vari kudzvinyira vashandi nekuvatambirisa mihoro isina zvainobatsira.
Tinofanira kurwisa usveta simba nehumbimbindoga noudzvanyiri. Tinofanira kurwisa usveta simba huri kuonekwa mune vashandi, hwekuti tiri kushanda asi hatina pundutso. Tidzoke kugutsa ruzhinji, tidzokezve kukutonga kweruzhinji. Asi kuti zvinhu zviitike, tatiri kuonesa vashandi kuti sezvatakawirirana isu kuZCTU kuti taakuda kuti vanhu vese vabatane, vashandi, mastudents vemachechi, vagari vemunyika, tibatane, tidzoke zvatakaita muna 99 kuti tiite gungano revanhu vakabatana, tigadzire kuti struggle yedu inoenda sei mberi.
Vamutasa vatiwo denda reCOVID-19 rakaratidza pachena kuti hurumende haina urongwa hwekuchengetedza vashandi. Asi mumashoko avo ekucherechedza International Workers Day, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatenda vashandi nebasa guru ravanoita, vachiti vashandi vanofanira kudzivirirwa kubva kuCOVID-19. Vatiwo hurumende inoda kuti vashandi vachengetedzwe pamwe nekubatwa zvakanaka, vakakurudzirawo vashandi kuti vabatsire hurumende pakurwisa uori.
Our laws encourage workers and employers to freely engage with associates.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanyora patwitter yavo vachitiwo vanobatana nevashandi mukurwira kodzero munyaya dzeupfumi zvematongerwo enyika pamwe nekuyananiswa kwezvinhu. Vatiwo vanoremekedza vashandi avo vanoita kuti Zimbabwe ive chidadiso, asi vakurudzira kuti vashandi vabhadharwe nemadhora ekuAmerica, vachiti vashandi vanofanirawo kupiwa mihoro yakanaka uye inovafadza. Mumashoko aro ekucherechedza zuva revashandi, bazi rinoona nezvevashandi ratenda basa guru rinoitwa nevashandi, zvikuru sei vashandi vezveutano, panguva inopasi rese rakatarisana nedenda reCOVID-19. Bazi iri rati COVID-19 yakaunza matambudziko akawanda kuvashandi, anosanganisira kurasikirwa nemabasa, kudzikira kwemuhoro nezvimwe. Mumwe mugari wemuHarare vaPeter Magasi avo vanozvishandira vati vanoda rutsigiro kubva kuhurumende kuitira kuti basa ravo rifambire mberi.
Asi nekuda nezuva reWorkers Day iri, tinofara kuti isusu sezvo tiri vanhu vemasmall workers tinofanira kunge tichisumudzirwawo nehurumende, sezvo hurumende ndiyo inofanira kunge iri musimboti wedu wekuti isusu kana tiri pano panyika tinofanira kunge tichikomborerwawo naMwari nekuda kuti tinoita simudzirwo nehurumende yedu.
Mumashoko avo eInternational Workers Day, magweta anorwira kodzero dzevanhu ati hurumende nemakambani anofanirwa kuremekedza vashandi nekuvapa mihoro inogutsa. Ati hurumende inofanira kuvandudza mitemo yevashandi kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika pamwe nezvimwe zviga zvinobata vashandi pasi rese, zvakaita seILO Convention 190 of 2019 on Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Magweta aya atiwo hurumende inofanira kuisa hwaro hwekutsigira vashandi vakarasikirwa nemabasa nekuda kweCOVID-19 pamwe nekuona kuti vashandi vese vachengetedzwa kubva kudenda iri. Zuva reInternational Workers Day rinocherechedzwa munyika zhinji pasi rese musi wa1 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.